wamuzorewa mutungamiri anoswa mwari mwari ane mitemo yakatinakira tese saka ane mutungamiri wamuzorewa handi wekuti ndakaenda kuchikoro chete asi kuti ndinoimba nekutungamirwa namwari mwari ndiye akapa King Solomon mazano akatonga zvakanaka ndomazano arudikana kuti nyika ino inge inawo uyezve wamuzorewa ava munhu asina kumbonge akapinda mune njengenjenge inoitika munyika munomu yehuori nezvakadaro izvo
iko zvino tiri kuona mitengo yezvinhu iri kukwira zvakanyanya dhora riri kuramba richishaya simba vanhu havana mabasa ndezvipi chaizvo zvamunoda kuti muite kuri kuti masarudzwa kuti muugadzirise matambudziko iyaya
ya chinoita kuti munyika muno brazilyano mushayiwe mabasa kana kuti zvinhu zvichishata saizvo sekutaura kwamuri kuita kuti mitengo yezvinhu iri kukwira ndezvekuti nyika ino inoda rule of law. Rule of law inoita kuti vanhu vese tinge tiri pasi pemurawo murawo unenge wakasetwa neparamendi yezimbabwe zvino iye zvino izvi muzimbabwe munenge musina rule of law. Kana musina rule of law kutaura kuti hakuna chakanaka chinenge chichiitika. Zvino isisi kana tichipinda emphasis yedu ndeyekuisa kuti munhu wese ari pasi pemurawo zvichireva kuti manifestors anosungukawo kuuya muno kuzoita basa ravo vachiziva kuti murawo hapana munhu anoita zvinhu zviri kunze kwemurawo akarega kubatwana izvozvo kana kuti kuiswa panzvimbo yekuti zvigadziriswe rinofuwo ichaita futi kuti kana dzimari dzinenge dziri kushandiswa muzimbabwe munomu dzinge dziri kushandiswa munzira yakanaka accountability netransparency zvinhu zvinenge zvichidikanwa nekuti mabhizinesi pepo ese anoda kuti tsuma yavo inge yakachengeteka.
Totarisawo nyaya yekuti bato renyu harina nhengo dzeparamende dzakati wandei nemumakanzuro saka munozotungamira sei nyika imi musina nhengo dzeparamende dzakakwana?
Mamemba eparamende yedu atinge tinawo hazvina mhosva kuti vari kuopposition kana kuti vari kuruling party. Nyaya inenge iripo ndeyekuti tinenge tichiisa mitemo yakanakira munhu wese. Handisi kuti pane munhu angange ari muparamendi kana ari kuopposition kana ari kuruling party angapokani tikati tada kuisa mutemo wekuti kuve negood quality education kana kuti tida kunge kuine free health care. Hapana munhu angazvirambe izvozvo. Nyaya yekuti aunge uri president vamwe maMPs ako ari mashoma yakanaka nekuti it's not about government. Haisi yekuti zvitwe zvatoda isisi vemusangano wechete government yekuti government inoda kunge iri hurumende inomirira vanhu vese zvido zvevanhu vese.
Totarisawo zita rebato renyu Dr. Muzorewa, vamwe vanoti pachitariswa nhoroondo yekurwira kuzvitonga kuzere Bishop Ebel Muzorewa mushakabhu havana kunyatsobata basa zvakanaka zvekuti zvinogona kukanganisa bato iri vachiti vaidyidzana nevachena kuma1979.
Vanhu vazhinji vakapihwa information nehurumende yaitungamirwa namuchakabhu Robert Mugabe. Vapihwa information yekuti vasagashira utungamiri waBishop Muzorewa nekuti iye muchakabhu aida kunge ari yemutongi asina umwe anopikisana naye. Nyaya yekunzi hanzi Muzorewa aibwanana nevarungu inyaya inoitwa iri kutaurwa zvisizvo. Muzorewa aida kuti titonge nyika ino kubva kune varungu for sure. Ndinyiwa akave mukuru wekutanga kuti murungu abude mustate house muchipita munhu mutema.